Vakatodeclarewa kuva zuva rekuzorora remunhu wese kupa vanhu mukana wekuti vacheme president vari panzvimbo dzakasiyana siyana. Kwakaiswa zvivhitivhiti zvihombe kuti vanhu vakwanise kutevera zvichange zvichiitika kuHeroes Stadium uye kunoradzikwa mapresidents emuZambia.
Muchitarisawo nhoroondo yeupenyu hwavasata, mungati zvii zvingadzidzwe nevanhu vemuAfrica?
Vanhu vemuAfrica chavangadzidza panhoroondo yeupenyu hwavasata, tinoona kuti vasata vamunhu akazama kakati wandei kuva president wenyika vakazokwanisa pekupedzisira. Saka maybe chatingadzidza isusu vanhu vemuAfrica kudzidza kuramba takasimba pane zvatinenge tichitarisira kana kuti zvatinotendera mhashiri kuti zvinogona kuitika. Nokuti munhu akazoita president ambozama akatadza, uye mukushanda kwavo vanonzi ivo munhu anga ari munhu anoda kuti zvaanofunga kuti zvofana kuitwa zviitwe, munhu anotarisa nekutevera kuti zvanzi zviitwe zviri kuitwa zvonomazvo here. Saka tinodzidza kushanda nesimba.
Asi pane nyaya inonzi inenge yakunetsa yekuti ndiani achavatsiva. Semaonero enyu, matambudziko akadai anga agadziriswa sei muAfrica?
Ndofunga zvinongoda kuitwa nokuti mukatarisa nhoroondo yeZambia, vanhu vanga vachigona kuva neutungamiriri hutsva pasina matambudziko akanyanya, vachiva nemapuresidendi manyowani pasina kunyanya kurwisana kwakanyanya. Saka chinhu chingangodzidzwa ndechekuti chavanoda iko zvino pari zvino, ndofunga kuti dai bumbiro remutemo ragona kuiswa panzvimbo pamazuva acho akatarwa kuti vagaiskoti vange vari acting president, pakaiswa bumbiro remutemo panzvimbo uye kuti paitwe sarudzo nyowani vachinyatsokuteera mutemo, ndinofunga kuti vanogona kukwanisa kuva napurezidendi munyowani pasina mhirizhonga dzakanyanya.